denda iri richatombobata munhu wese ngatitomborigadzirirai ndokuribata kwatakaita ini semunhu apedza gore rese iri tichitaurawo nenyaya yecovid changa chitoriwo chinhu chiri right kuti ndigopinda kusangana natso semasanganirano angaita nawo ithink ndokuti unatsoona zvazviri usiri paindaneti usiri pasmartphone uchingotisangana nacho zvachiri saka ndoo masanganirano atakaita nacho tiri vatatu murese tiri pano ini ndadzimai vangu natete unisi tese tiri pano
vateereri vangada kuziva kuti makasangana sei nedenda irori vamanyenyeni
isusu kuziva kwedu masanganirano atakaita necovid yakabva kucape town asi akasangana kwamurehwa panhamo munhu akabva nayo cape town ndiyakaiunza ikazobata vanhu vakawanda pane vamwe vatizotoziva kuti vakatofa tingadi kuremekedza vafi please kuungana ikoko ndokwati kusangana nayo covid saka isu tiri kuziva kwatakaiwanira ndokwamuchaiwanirawo ukasateerera
saka muri kunzwa sei muri vatatu pari zvino
tiri vatatu hatina kunge tiri pamwero wakaenzana takatakasiyana inini ndakabayiwa majekiseni angu ese maviri esinopharm vaccine mai manyenyeni vakaramba vakanga vasingaifarire yekuchina vakamirira yekuastrazeneca vakazviwana vakabayiwa kamwe chete vanga vamirira kuzodara pechitu kana nguva yacho yasvika chete unis vakaramba zvachose esinopharm yacho kana any other havana kuida kana kuuya kuchipatara vanga varamba asi nemutemo wehurumende vakatozoita zokusenzeserwa kakunyengetedza kanenge kane mutemo mukati saka vakazoguma saka takaadmitwa tese tiri vatatu tiri muchipatara chimwe chete
tinonzwa vamwe vachichema kuti muzvipatara macho hamusi kukwanisa kunge vachiwaniswa mishonga nerubatsiro rwavanotarisira imi muri kubatwa sei muchipatara
tikaita rongo rakanaka semhuri tine rubatsiro rwemahospital maviri tiri kuchengetwa nemadoctors eunited nations maun doctors ari muno kuzimbabwe nemanesi avo tiri kuchengetwa zvakanaka chaizvo chipatara chinonzi Arundhele hospital chiri mumount pleasant muwodhi mandinogara chipatara chepamusorosoro chaizvo chinotifungisa zvakambenge zvakaita Harare Harare hospital kudhara zvakambe zvakaita Napararia Nyakwa hospital kudhara vari kutibata zvakanaka hapana chatiri kushaya
tinoziva kuti nyaya yekubayiwa nhomba isarudzo yemunhu pache zvake asi zvii zvaungataurawo imi semunhu akabayiwa nhomba uye abatwa necovid-19
nyaya yekubayiwa iyi it's an individual choice but ndangoti ndizivise vanhu kuti nyaya haichadi kunyanya kufungwa zvakawanda wani yaya kungoti kana mishonga yaiuya baiwa mishonga yauya baiwa mukatarisa zvatakaita isisi tiri vatatu kurwara kwedu kwakatongoenderana nekubayiwa kwatakaita ini ndakabayiwa ese ndini ndisiri kunyanyorwara pautatu hwedu mai manyenyeni vakabayiwa rimwe chete ndo vari pakati chete imbisa vanari vakabayiwa ndo vari kurwarisa saka tirikukumbira kuti titorewo chidzidzo pane izvozvo kamuenzaniso kekuti mavaccines ari kubatsira ari kurerutsa haatadzise kuti ubate chirwere asi kana chakubata wakabayiwa uri kurwara zvishoma.